Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 6 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission, amai Lois Matandamoyo vakadomwa semuchuchusi mukuru wenyika. Muzvinafundo Gift Mugano vakabviswa mubhodhi resangano rinosimudzira kutengeserana nedzimwe nyika reZimTrade. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kana mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vachida kubetsera vaEmmerson Mnangagwa neZimbabwe, vanofanirwa kutaurira vaMnangagwa chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika mbiri idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakadoma sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission uye vari mutongi wedare repamusoro reHigh Court, amai Lois Matandamoyo semuchuchusi mukuru wenyika kubva nezuro. Mugwaro rakaburitswa nezuro munyori mudare remakurukota pamwe nehofisi yemutungamiri wenyika vaMartin Rushwaya vanoti amai Matandamoyo munhu ane ruzivo rwakanyanya munyaya dzezvemutemo kuburikidza nekushanda kwavo mumapoka akasiyana-siyana ehurumende. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vanoti havaoni amai Matandamoyo vaine zvikuru zvavangashandura kana pachitariswa kuti havana chikuru chavakangasikamwa nacho kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kubva zvavapindako muna 2019. Jonga Kandemiri abatagweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Semazivira tinoita izvozvi vajoka Kandemiri, mai Matandamoyo vachiri mutongi mukuru wedare reHigh Court, vanofanirwa kunge vachizviresignisa kubva kuva mukuru wedare reHigh Court kuti vange varivo muchuchisi mukuru weZimbabwe. Vangakwanisi kunge vachiita mabasa iwayo ose ari maviri, saka ngavachisiya zveutongi vamboita zvokuchuchisa vanhu.
Pane zvamungaona zvavangashandura here munyaya dzekuchuchiswa kwedzimhosva?
Ndakashanda namai Matandamoyo zvikuru vachiri kuLabour Court, vari judge vekuLabour Court. Munhu wandinoti ini pache zvangu zvangu munhu aishanda zvakanaka zvikuru vari kudare reLabour Court. Akabva ikoko vakaenda kudare reHigh Court. Anga ari mutongi anga ane chiremerera zvikuru vari ikoko zvakare. Naizvozvo ndinofungira kuti mai Matandamoyo ne experience yavanayo kushanda basa rekutonga dzimhosva nematare ose avapinda, munhu waningati vakakwanisa kunge vachirangarira kuva nendangariro dzemabasa ose avapinda nge vari mutongi nekuziva kuti vanhu vose vanoenda kumatare vanofanirwa kunge vatsvakurudzo dzavo dzekuti ndovaita matare uye kunzi vasaendesa mhosva dzisina maturo kumatare.
Munoona here vana veZimbabwe vachitambira kudomwa kwaamai matanda mwoyo semuchuchisi mukuru wenyika?
Ndinoti ini vana veZimbabwe pari zvino vakabatikana nekubva musarudzo uyezve nekupiwa zvinzvimbo zviri kuitwa nemutungamiri wenyika. Ndinoti vanhu vari kungoona sekuti mutungamiri wenyika ari kungodoma nekusarudza vanhu vanobva zvikuru padyo naye. Ndinofuvimba kuti mai matanda mwoyo havazonge vachipomerwa kunge vari umwe wemunhu anosarudzwa nekuda kwekubva pedyo uye kunge vari munhu ane mhuri yanga iri pedyo nemutungamiriri wenyika.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri. Tabatavo vanoongorora zvematongerwo enyika vari gweta muzvare Jackie Sande kuti tinzwewo maonero avo.
Kugadzwa kwaamai matanda mwoyo saprosecutor general chinhu chatangotarisawo kuti tione kuti sezvo vanga vari kuzeke hatina zvatakaona zvakanyanya zvakabuda maringe nezvataitarisira kuti panhau dzeuori kunyanyanyanya mumabato ehurumende umu kuti taitarisirawo kuti tichaona vachidzingirira chaizvo vari kuita nyaya dzeuori mukati mehurumende nemukati mekutengwa kwezvinhu nekugovewa kwematenda hasina kuona nyaya idzi dzichinyanyoferefetwa. Saka kupinda kwavaita havo paprosecutor general kutorevaka kuti ivo vakatokundikana kwavanga vari uku kuzeke nekuti kubvira pavakaiswa kusvika musi wavazoiswa kuita prosecutor general hatina zvizhinji zvakanyanya zvatakaona zvataitarisira maringe nenhau dzecorruption.
Advocate Sande, sezvo amai matanda mwoyo vachinja mabasa vakaunzwa munharaunda yebasa ramunoita, chii chamunotarisira kuti vaite? Chii chamunotarisira kubva kwavari mubasa ravo?
Muchigaro chavo chitsva ichi chokuva prosecutor general tinotarisawo kuti tione kuti nhau dzichazeyewawo zvakanaka zvisina fear kana kuti favor nenzira chaiyo inotarisa kuti wese mwana weZimbabwe anongobatwa nenzira yakaringana. Kunyanyanyanya panhau dzematongerwo enyika tetisingatarisiye kuti tione vanhu vachishungurudzwa nekuda kwemuonero yavo panhau dzematongerwo enyika. Vangoita basa ravo nemazvo, anofanira kunge achitongwa kana kuti achichuchiswa ongochuchiswa, asingafaniri kunge achichuchiswa ongosiyiwawo asingachuchiswi, kwete kuti vanhu vanogona kungochuchiswa nekuda kwemionero yavo panhau dzematongerwo enyika. Saka tinotarisira professionalism kuna amai matanda mwoyo pachigaro chavo chitsva uye tinovakurokotedza nechigaro chavo chavapiwa ichi.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari gweta muzvare Jackie Sande vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gurukota mubazi rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava vakadzinga basa muzvinafundo Gift Mugano kubva mubhodhi resangano rinosimudzira kutengeserana nedzimwe nyika reZimTrade. Vachitaura nemutori wedu wenhau Tabuka Ncube, muzvinafundo Mugano vanoti vadzingirwa kuti vanotaura chokwadi asi havasi kuzonyarara.
Hurumende yemunangagwa haidi vanhu vanomira pachokwadi, zvingava zveeconomics, zvingava muono mumwe wematongerwo enyika. Saka ndiri kuona kwemakore vakapinda panew dispensation vakanga vachitwa chidanho chokuita silence maopposing voices. Muchaziva kumashuroko ndakanga ndiri chairman weZISCO, ndakarizaina 2020 muna June. That's for 10 months. Again, uchinzi nyarara usataura zve economics nekuti takwisa chairman. Saka ndakaridzana ku Zimtrade ndakandiriko andina kuridzana kuti minister waiko anga asinga complain. Asi mwedzi mishoma yapfuura iyi vakanga vasikuifara nezvendaitaura pamhepo nemuma social media nepa media dzakasiyana siyana. Marenge ne economy kuti ndikwenda kupi. Even nemawanira angu pa politics ndofunga kuti ndine right nekwendire muZimbabwe patichita sabumbiro remutemo wenyika.
Saka zvamadzingwa kudai muchanyarara here?
Ivo kufunga kwavo vanofunga kuti ndichaita mudumbu ndochinyarara. Kushanda pa board uri board member haisiri basa rekuforera rinopuwa payslip. Kutobatsira nyika taibatsira avo vandotengesa zvinhu kunze kwenyika nechenjedzo neruzivo rwatinarwo. Ndofunga munoziva kuti ndiri professor weinternational trade. Saka kuZimtrade ndainyatso kufita zvakanaka nekuti taipa mazano kumanagement kuti vabatsire vechidiki, madzimai nemakambani vanoda kutengesa kunze kwenyika. Saka vandidzingasi handiti kutotaura kutotaura kauko hatinyarara nekuti tine right yekutaura asi ndinonzwa tsitsi kunyika kuti hurumende iripo yabva yadzoka ya 1965 yaSmith regime and hakuna kwatinoenda nepfungwa dzakadai ori nehunhu.
Pamuri kuti muri kunyaradzwa apa mashoko api amanga muchitaura?
Kuti hurumende itonge inofanira kupuwa simba nevanhu veZimbabwe ndo vari kutungamirira. Saka kana usina kupuwa simba unotungamirane imombe yekubaka. Saka unoda kuvhiya uchitengesera mubuchari rani vanhu vanoiramba nyama iyoyo. Saka chekutanga ndechekudzorera mombe yawakaba moshanda woonekwa watenga mombe yako wechivhiya unonga wane simba rekuitengesera kuvanhu nekuti haisiri yekuba. Saka ndikutaura kuti chiri kudiwa pachirungu is to restore legitimacy. We need my elections as redisputed. ZANU-PF inozvinyepera kuti takatopinda hakuna kuyakapinda nekuti mhomho yevanhu vanopfuura 50% yevanhu vakuru muZimbabwe vanoda nezvonchamisa. Hapana mubvunzo ipapo. Evidence yatinayo ndeyekuti kana vachamisa vakapuwa 44% yekupiwa neZANU-PF neZEC ko dzavanga vanona tondedzipi. It means it's about 50%. Saka tinongokutarisa ka vanofunga Zimbabwe is identical to ZANU-PF. ZANU-PF is too small, you know. It's maybe if they have a population of yama members that could be 1 million or so members. Zimbabwe is 15 million people. Saka hazvigoneki nguva inei kuita matrix a1965 nguva inei our generation inozviramba.
Avo vanga vari muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare kuHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Asi mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vane maonero akasiyana.
Yes, izvi ndizvinoitika ndozvakaitika kuti munhu anopiwa basa opiwa basa oshanda achipa maservices iwawo upakana maservices iwawo asvika payo kuti haashadiwe kondakti iyi inobva yamiswa munhu anobva amiswa basa. Izvi ndozvinoitika pamabasa ese kuti munhu akapiwe basa kana basa racho risisipo maservices acho asisi achadiwe basa rinombomiswa. Chasara ndechekuti foreign affairs tinopa kutenda zvikuru kuna vamugano nekushanda kwavakaita nesu pavanga vachiri kupa masevisi avo achiri kudiwa kuministiri. Tinotenda zvikuru. Izvi zvinoitika kumakambani ese harisi zveministry of foreign affairs yega.
Avo vange vari mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vachitaura parunhare kuHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti usahwira huri pakati pehurumende dzeSouth Africa neZimbabwe huri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe muZimbabwe pamwe nemuSouth Africa. Vachitaura pamusoro pemusangano muduku wakaitwa nezuro kubhodha reBite Bridge nevatungamiri veZimbabwe neSouth Africa vanongorora zvematongero enyika vaJoe Mabenge vanoti kana vaRamaphosa vachida kubetsera Zimbabwe vanofanira kuona kuti vamunangagwa vanoita zvinhu nenzira kwayo zvinobetsera zvizvarwa zveZimbabwe kwete kumutsidzira usahwira hwekuti vakarwa hondo dzerusununguko. Tabata vaJoe Mabenge kuti tinzwe maonero avo.
Mamirira zvakaita pavahwande ndeyekuti sekutaura kwaita ivo vamunangagwa kuti vakati vaonana na varamaposa kunyuyoko vakanzwa kuti varamaposa vane urongwa hwavo hwekushanya kumusina vakati ndouyawoko ndouona imi mozoonawo divi rangu. Nyaya inotovapo panapa ndeyekuti namamiriro akaita zvinhu munyika kubva paitwa sarudzo kuti panozibwa kuti zvinhu hazvina kunyatsa kumira zvakanaka. Nyaya nekuda kwegwaro rakabudiswa neSadic Election Observer Mission zvinovashandira vamunangagwe kuti vape mucherechedzo wokuita sekuti ivo navaRamaphosa vane ukama hwepedo pedo chose zviya zvekutoti vane vaitoita sekuti ndibuda ndibudewo madzisahwira yepedyo pedyo. Izvi kuitira kuti kana ramangwana rikazoita sekuti pane zvazoti netsei nekuda kwedambudziko rinogona kunge rakaunzwa nesarudzo nemanyorero akaita Sadic Election Observer Mission nevamwe vamunangagwa vane vaida kuzozemberana navaRamaphosa, ndonyaya maonero andinoita nekuti vamunangagwa vangadai vari kushaya zvokuita munyika mavo zvakanyanya kudaro zvekuti vanongondomanya pamusinapo manya paBed Bridge. Vamunangagwa vanofanira kunge vakatoenda kuBed Bridge kare vakandovhura border post reBed Bridge rakavakwa nguva yavo zvekuti vava kuzodzokera vachiinda kudivi remusina kuri kuitwa zveborder management agency navaRamaphosa. Kwanguva kungoitawo
vamabhenge mataura pamusoro peusahwira hwevaviri ava mberi kwatiri kuenda uku takatarisana nei chaizvo?
Dambudziko ratova apapa nderekuti ushamwari huripo kana kuti hwaakutaridzika kuvapo pakati pavaRamaphosa navamunangagwa. Zvikazoitika kuti ramangwana panozoda mutongi gava muyananisi kana kuti vatete padambudziko remuZimbabwe, zvichitarisirwa kuti iyo South Africa ingangoita vatete vacho ivavo sezvayakaita muna 2008-2009 kusvika paitwe Global Political Agreement kusvika 2013. South Africa muutungamiri hwavaRamaphosa inenge isisingachanyatsokunge ichionekwa sekuti ingamira isina divi rayakarerekera. Saka zvinotozviringidza izvozvo zviri kutoitika apa. Zvinovhiringidza chose kana pakazoda kunzi paitwe nhaurirano dzinenge dzichida kukokerwa kana naiyo South Africa, nekuti vamwe vanenge vaida kupinda munharurano vanoda kuti dzinge dzichikokerwa nemunhu asina divi raanozikanwa akazemberana naro.
Sokuona kwenyu vamabhenge, South Africa inoda kugadzirisa zvinhu muZimbabwe here?
Rimwe dambudziko rapo zvakare nderekuti zvaakuita sekuti South Africa hainei nekuti haitodi kuti zvinhu zvinake muZimbabwe. Nenhau yekuti South Africa inoita mari chose iko kubhodha kwamamuchiona vari uku. South Africa inoita mari isingambobviri nekuda kwamaZimbabwe naanongokurosa. Dzimwe nguva asingamboendi kure imo mumesina imo muya vamwe vachiinda kunana Louis Trichard uko, vamwe vachipfuurira zvavo mberi mbichana, vamwe vatozosvika Joni vachitenga zvinhu nekuzodzoka vachitengesa kuno, yatinoti kudyidzana iya kana trade pakati penyika mbiridzi. As long as Zimbabwe zveupfumi zvisina kumira zvakanaka, South Africa pachirungu inobenefita. South Africa inobenefita from this crisis. Ndo saka muchiona dzimwe nguva zvichiita sekuti havana hanya nekuti zvinhu zvigadzirisike.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutongero enyika vajoi mabhenge vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti panofanirwa kuitwa zvizhinji mukurwisana nekupedza kushungurudzwa kwevanhu mudzimba kana kuti gender-based violence. MuNewsday, bato reZANU-PF rinoyambira nhengo dzaro dzakakundwa musarudzo kuti dzidzose motikari dzebato reZANU-PF mapurisa asati auya kwavari. Vamwe vatsigiri vebato iri vakakundwa musarudzo vari kuramba kudzorera motikari kubato reZANU-PF. MuNewsday makare mune nyaya inoti goridhe rakatambirwa nekambani yeFidelity rakanga rawanda nezvikamu makumi maviri nematanhatu kubva muzana kana kuti 26% zvichienzaniswa nemumwedzi waNyamavhuvhu. Sangano reDignity Africa Foundation, iro rine muzinda waro muguta reBulawayo,
riri kubatsira pachena vanhu vane pfungwa dzekuzviuraya zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kuzviuraya muguta iri. Ukuwo hurumende yazivisa kuti ine urongwa hwekuchengetedza vakweguru kuti vasarasikirwa nezvavakashandira nemari dzavo dzemudhandigere. Izvi zvakaziviswa nemutevedzeri wegurukota Republic Service Labour and Social Welfare Muzvare Mercy Dina. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ane ZANU-PF mutiitire musha zvimwe zvinhu, muitei sekuti makaenda kuchikomisara sekuti hamunoenda kuchikoro. Pezvo makutsvaga mumwe munhu anenge munzvora wekurekora maMPA neNHC tripusi. Tisitanga mavhotera kaisusu, hamusi makavhota, tisu masirizeni takavhota. Hamubvisi chinhu chatakabvisa chataitakavhotera kaisusu. Muchida kuisa chenyu imi, majari akakungozvigadza sekuzvigadza kwamakaita purezidhendi wenyu. Akagadzwa nani, akavhoterwa nani? Handina kana munhu akamuvhotera munyika. Ndozvamakuda kuita izvi. Makuda kubvisa vatakavhotera isu muchisavenyu vamuruda. For this time kanganwai. Ende tiri kuuya. Sakunga takanyarara tiri kuuya. Tinyatsokuuya chako chako tese masikizeni. Tiri kuuya. Hatisi kuzombomira ende chimba hatisi kudzora this time. Taneta nemi ZANU-PF. Hatichada nezveZANU-PF. ZANU-PF must go. Tisiwane rusununguko munyika vanhu vaone kufema. Makati makahwina imimi. Saka chamukana makahwina president chari kuswera achiadopta vanhu, achirova vanhu, achisunga vanhu. Vana jobskala vari kuite mujere kana makahwina. Chii chiri kuita vana jobskala mujere? Vari kutsvage mujere kana muchiti makahwina. Chii chamuri kuita kana muchiti makahwina? Kana wakahwina kachitongaika nyika yacho, tongai nyika yacho tione. Haitongeki. Tonga nyika hunge mutonga macitizen. Tinoda mutungamiri asinga asiri mutonga asi kuti anotungamira. Nekuti munangagomutongi hatungamiri. Taneta neZANU-PF. ZANU-PF must go. Hatisi kutomboda zveZANU-PF.
Guru richaonera zvimwe munangagwa chikona kuvaka nyika achingopa vanhu kuti pandukira isisi kunzi ndini ndati ndinorikola. Ndinorikola. Macitizens. Ichachitwa ichisi cha 99 zvaanodzokera kuna 99 kupenga mufano. Izvino taroona munangagwa ari pano paboda pachida kunyengetedza vana mutwaredi kuti fungai vanhu kuno kuSouth Africa. Zvino pakaipa. Ngaitioni ndimurambi pajobeka.
Muri sei pastudio 7. Inini ZANU-PF inondishamisa. Inowana mari yekubhadhara munhu kuti ataure kuti ndini munyori weTripC iye asingazikamwe. Mari iyoyo yavanobhadhara vanhu vanodi kugadzira mapoto. Mari iyoyo yavanobhadhara kuti abata promise mukwananzi. Tomupa mari vanodi kuisa development munzvimbo. Mvura iuye, kolera iisa ipere, mvura iwanike munzvimbo.
Zvemunhu unongomukira mumakumbo seshiro tombo muda here? Iwe chavangwe iwe kana uri chingwasungata chezanu, ingoita zvouzingwasungata hweZANU-PF. Nekuti kuda kutivhiringa, tiri pamatambudziko isu, pakushungurudzika, pakufunganya. Kuti kozvino toindepiko, totsvasure nemberi here? Kuno kuSouth Africa tinogara takangotatanzwa namapurisa. Izvo zvinhasi tafumobata jongwe muromo. Kumukira kuenda kumabasa usiku siku. Nokuda kwekuti mapurisa anga achipinda matinogara kune operation. Iwe ndopaunodo vukura hako kuvukura kuti kwa hee. Angababvisiwe. Ndoita Rico, who are you? And for what purpose? Yaunoitira Rico iyoyo. Uchizviitira pane zvipa tinombokuziva hatinambowa nezvako isu. Ini kana ndakadota senani ndombokuziva nhambowa nezvako iniwo chavangu.
Maswera sei pastudio 7. Uyo anonzi chavangu dzakanyatsokwana dzirimo chaimo chaimo 9999. Zvinhu zvaari kutaura izvi ndomashoko akadzidziswa neZANU-PF kuti ndozvaunofanira kungochitaura pese paunongochitaura pastudio 7. Isusu tiri mandeve zvokutaurwa nani zvabva kupi zvinhu zvaari kutaura naiwo chavangu? Awo baba wakawa, na ya wakumana, wana wanyari wachipenga udaro pambeli penyika yesu wachitaro na basa resi udaro. Hei baba wa jeshu wanko, utaura nyaza kapusa udaro izozozo, pane maumbu wa murugu itaro jeshu wa neZANU-PF. Tinyare yu wa neZANU-PF. Huku ziwa yu shaba ngori munu weza anu uteta uza wako zinani basa resi udaro. Unofunga watu wano wikumate belele ndiko koko zawa zinao kwa na manzi, unofunga watu wangarasi isu wikufunga kwa wawo because of yu. wakato zadzi wako ututa kuzanu PF kutupoto jitaro zinani basa resi. Kwa nireo shabangu.
Izo zange ziri pfungwa zivangu watereri zisine ne Studio 7. Isu atina kwa takarere kera. Tumiraya mazuenyu pa WhatsApp number zinoti plus 1-202-465-0318 muchitubudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakulidzana kwayo neRussia neChina.
Panga mazano mbazi lezo kujikiza na nizimwe nyika murumende Amerika kana kutie U.S. State Department Special Envoy and Coordinator of the Global Engagement Center by James Rubin. Pano tizvare garega urumende ze China ne Russia. Zino buritza mashoko asiri echo kwadi. Nechinangwa chekuda kuti zione kwe senyika zakanaka mumeso ezimwe nyika. Vashinyora nezirguit kwa nenyika mbiri izi va Rubin. Vaka yambira wo kuti kufambisa mashoko enema. Kuno siya rimangwa na renyika dzepasi rose riri munjodzi. Vanoti China irikuedza nepose painogona kuti ive iyo inokunda dzimwe nyika dzose panyaya dzekufambisa mashoko asi ari enhema. Vanoti mukuita izvi China irikudira mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora munyaya dzekuita gudzira mukanwa kusora zvinotaurwa nevanhu uye kumanikidza dzimwe nyika kuti dziite zvainoda. Gwaro iri rinodomawo zvinhu zvishanu zvirikuitwa neChina zvinosanganisira kuita gudzira mukanwa kusora kuita umbimbi ndoga pamadande mutande uye kushandisa masangano akazvimirira oga nezvibvumirano zvekudyidzana nedzimwe nyika kudzimanikidza kuti dziite zvido zvayo. Mapepa nawo anonzi anombunyikidzwawo kuti asanyore zvakaipa zvinenge zvichiitwa neChina. VaRubin vanoti hurumende yeChina inotyisidzira vanhu pamadande mutande ichivambunyikidza kuti vabve varegedza kunyora zvachose zvinhu zvinenge zvichikanganiswa nehurumende iyi. Makambani ehurumende yeChina anonzi ari kupotawo achisora zvinyorwa zvevanhu zvopiwa kuhurumende iyi kuti izvishandise kuvambunyikidza. China inonziwo iri kuendesawo michina yayo yekusora kune dzimwe nyika dzepasi rino kuitira kuti vanhu vambunyikidzwe kunyanya vari munyika dzichiri kubudirira. VaRubin vanoti nyika yega yega ine kodzero yekuti itaurewo nhoroondo yayo kune dzimwe nyika pasina kumbunyikidzwa. Asi vanoti nhoroondo iyi inofanira kunge iri yechokwadi. Vanoti zviri kuitwa neChina izvi zvinokonzera kusagadzikana pasi rose. VaRubin vanoti zvinhu zvakakosha kunyika yoga yoga zvekuzvidzivirira uye kuremekedza kodzero dzevanhu zvapinzwa munjodzi nemaitiro eChina. Vanotiwo pakasatorwa matano akasimba pamanyepo eChina zvichanetsa kuti vanhu vekune dzimwe nyika vakwanisewo kushora zvinenge zvichiitwa nenyika iyi zvikuru munyaya dzekodzero dzevanhu. Vanoti chinangwa chikuru cheChina mukuita izvi kuda kukanganisa chimiro cheAmerica neshamwari dzayo uye kuda kukonzera kusagadzikana pasi rose. VaRubin vati kuchenjedza vanhu nekuvapa yambiro ndizvo zvakakosha pari zvino. Vati matambudziko ari kukonzerwa nezviri kuitwa neChina akasagadziriswa zvichakanganisa nyaya yeutongo hwejekerere uye kukonzera kusagadzikana kwenyika dzakawanda. Vanoti America inokoshesa zveutongo hwejekerere nekuti ndo zvinounza kugadzikana pasi rino vachiti ndo zviri kupa kuti vashushikane nezviri kuitwa neChina. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neChina neRussia. Maverengerwa neniwe New Blessing Zulu weVOA News.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission, Amai Lois Matanda Moyo, vanodumwa kuva muchuchusi mukuru wenyika. Muzvinafundo Gift Mugano vakabviswa mubhodhi resangano rinosimudzira kutengeserana nedzimwe nyika reZim Trade. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kana mutungamiri weSouth Africa achida kubetsera vaEmerson Mnangagwa, vanofanirwa kutaurira chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. mbiri idzi. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.